Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu za nasi chipiri gumiguru 2019. Banga guru renyika rinozivisa kuti richaparura maricha ye munyika mukati memasvondo maviri ari kutevera senzira yekugadzirisa kushaikwa kwemari munyika. Pamwe nekugadzirisa zviri kunetsa mumabhanga izvo nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti kudhindwa dhindwa kwemari munyika kunogona kukonzerawo inflation. Mafuta edzimotokari anokwira zvakare izvo zvichaona mitengo yezvinhu zvakawanda ichikwirawo kusanganisira mari dzekufambisa. Kusanzwisisana koitika mutripartite negotiating forum TNF mamwe masangano anove nhengo dzeTNF achiti haasati atambira tsamba yekukokwa kumusangano unoitwa pasi peurongwa hweTNF. Sangano rinorwira kodzero dzemhuka reAdvocates for Earth rinoshora hurumende nekutadza kwayo kuremekedza kodzero dzemhuka. Sangano iri rinoti richaratidzira kusafara kwaro kuburikidza nekufamba netsoka kubva kuHarare kusvika kuHwange senzira yekutsvaga mari yekushandisa mukuchengetedzwa kwekodzero dzemhuka. Zimbabwe yotarisana nekupisa kunotyisa kusati kwamboitika munhoroondo yemamiriro ekunze munyika. Muchirongwa cheda Connection pa Live Talk na 8 p.m. tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika. Takatarisa nyaya dzinobata vechidiki panguva iyo simba remari yemunyika riri kuramba richipera. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-6040 ne-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhura kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-7270 ne-9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.